Magweta avasikala, asvika chikumbiro ichi kudare nhasi, achitanha kufara nemashoko aMajor Sweet Muzvare Tafadzwa Miti, pavainyima vasikala mukana wekubvisa mari yechibatiso pane imwe mhosva yavaipomerwa nezuro. Kunyange vasikala vakasungwa kanodarika 64, havana kumbobva vabatwa nemhosva, asi Major Sweet Miti mukupa mutongo wavo vakati vasikala inhini inoramba ichityora mutemo. Izvi zvakakatyamadza vanhu vainge vari mudare nezuro pamwe nemagweta avasikala. Rimwe gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti nekuda kwemashoko aya vaona zvakakodzera kuti mutongi uyu asanzwe nyaya iri kupomerwa vasikala navasitole.
Nyaya iyi yanga ichifanira kutanga kutongwa muzvara nhasi, asi haina kukwanisa kuzoenderera mberi nechikonzero chekuti tazivisa mutongi kuti tinoda kuisa chikumbiro pamberi pake chekuti azvibvise pakutonga nyaya iyi, nekuda kwekuti tiri kuona sokuti hapasisina mukana wekuti nyaya itongwe zvakajeka, zvichibva nemashoko akataurwa nemutongi uyu paaitura mutongo wake wapawairandidza vasikala kuti vatongwa chivakunzi.
Vabhamu vativo vachasvitsa chikumbiro chizere kudare chiri muunyorwa vachipa zvikonzero zvizere panhuna dzavasikala. Gweta rehurumende panyaya iyi vaGeorge Manokore vati ikodzero yemusungwa kuti nyaya yake itongwe zvakanaka, vakati vachazopawo dare mhinduro yavo iri muunyorwa kana vawana zvinyorwa zvemagweta avasikala. Gweta ravasitole vaOliver Marwa vati havana dambudziko nechikumbiro chavasikala, vakati vachatevedzera zvese zvinenge zvaturwa nedare pachikumbiro chavasikala. Mutongi wedare ati achatura mutongo wake musi wazvita 7 wokuti ogeza maoko ake panyaya iyi here kana kuti kwete, mushure mekunge averenga zvinyorwa zvemagweta avasikala pamwe nevachuchisi. Vabhamu vati kana Muzvare Miti vakaramba kugeza maoko avo panyaya iyi vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Hongu mukana uripo togona kukwira padare repamusoro.
Vasikala vari kutarisirwawo kudzoka kudare mangwana pavakatarisira kupihwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pane imwe mhosva yavari kupomerwa vari vega yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya matare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change Muzvare More Blessing Ali. Asi vasikala vari kuramba mhosva iyi vachiti vakazopomerwa mhosva iyi ivo vatosungwa kare, uye hapana chavaikwanisa kukanganisa mukusungwa kweinofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba Mukandi, avo vakazosungwa vakabvuma mudare kuti ndivo vakapamba pamwe nekuponda Muzvare Ali. Vasikala vave nemazuva 163 vari muusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa muna Chikumi mushure mekupambwa nekupondwa kwaMuzvare Ali inova nhengo yebato ravo reCCC. Mhuri yemufi inoti haisi kuzoviga mutumbi waMuzvare Ali kudzama ravasikala avo vano vegweta remhuri iyi vaburiswa muusungwa. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, imwe nhengo yeCCC inozivikanwa zvikuru nezita rokuti madzibaba veshanduko vaGodfrey Karembera, avo vari kupomerwa mhosva yekuita musarinya nekuda kukonzera kusagadzikana munyika vachinzi vaifamba muHarare vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaNelson Chamisa veCCC vanzi vagodzoka kudare muna Ndira gore rinouya mushure mekubviswa kwaitwa nedare zvarakange ravatarira kuti vazopire kumapurisa ekugurure kaviri pasvondo rega rega kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kunzwikwa mudare. Vakarembera vati vafara zvikuru nekurerutsirwa kwavaitirwa nedare.
Maconditions mareporting conditions aya vaida kuabvisa, saka abudira apera handicharipota kubva nhasi, so vazochinja kuti date nhasi kuti mukoti, so ndakuya musi wa30 achava 19.
CCC inoti nhengo dzayo idzi dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika pasina mhosva yadzakapara, asi bato reZANU PF rinoti harinei nemafambisirwo enyaya matare, ukuwo hurumende ichiti munhu wese anomira nemhosva dzake mumatare zvisinei nekuti abuda mumba mani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.